Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 14, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakete yeshuga inovata iri mushure yomuka mangwana yakwira price. Chinhaitika zvaitika kuti kana price yakwira vokwidza maprices emaworkers sekusvika mhere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso yehurumende yekuvawedzera mari dzemihoro mwedzi uno. Mutungamiri wevechidiki muMDC vaObase Tole vodaidzwa kukamba yemapurisa muHarare mushure mekutaura kuti vanoda kuratidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vemabhizimusi vanotengesa zvinhu kunze vanoti vanoda kuti bhanga guru reRBZ rivape mari yekunze yakawanda kuti vavanewo chouviri kana vachinge vatengesa zvavanogadzira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevamwe vatungamiri vemapato madiki akakwikwidza musarudzo gore rapera. Misangano iyi iri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vadzokorora chido chavo chekuti nyika ive nemari yayo. Vati vanoda kudzika mutemo wekuti vanhu vasabvumizwe kushandisa mari yekunze zvachose. Ngatinzwe mashoko avo kubva padande mutande rebasi rezvekubudiswa kwemashoko reTwitter.
But it is more critical that if we have our own currency, demand supply level MV will be determined by the assets of the country. The creation of wealth, infrastructure we have in the country will determine the level of supply of money in the country. So it is necessary that we have our own currency. And Kakashka Ipapu, Tinegetaku Kisu, here is our currency. All transactions in this country shall be by our currency. The US dollar cannot anymore transact in the country. If you go to the UK with your US dollar, or you go to Zambia, or you go to South Africa nearby with your US dollar or your euro, you cannot transact in any hotel or in any restaurant or any shop. You go to the bank and they change the money and be given the rand, then you transact. You go to London, you change it and be given a pound to transact. You go to Zambia, you have to go and they change it and be given a kwacha and then you transact. Saka mari yose iri mashops iri kupi unoti wait until yaenda kubank anochije opiwa currency yedu ndiyotransacta nayo.
VaMnangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Honestly, pakete yeshuga inovata iri mushure yomuka mangwana yakwira price. Chichaitika tena zvaitika kuti kana price yakwira vokwidza maprices emaworkers tekusina mhere zvokuti vanenge vatoita ipapo. And unowana macompanies mamwe mashops mamwe vachitiwo US dollar. But the same company, the same employer, the same I paid is US dollars. But this month I paid US dollars.
Panyaya zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika vamunangagwa vati zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Yeah, vakati Trump is not a politician, he's a businessman, but in politics. But the dimension I want to follow is one who says that Trump ano farira person, Israel. Saka zvamunofanira kuita president indai kuIsrael netim nemabhizinesmen votanga vasaina maagreements ikoko kuIsrael vapedza kusaina kuti nhambo iripo ndeyekuti hatikwanisi kuti titranzetene maus dollar. Saka udzai Trump abvise masanctions maedrasi adini afambe. Zimbabwe is very bright people. Amene kuti inoshanda here, but ikaishanda yakangonaka. Intenda chadini vanhu vabvisawo masanitizo vatofarira masanitizo adini abviswe. So because izvi unotadza kutumira mari yako kumwana ari kuchikoro kumwe because the Zimbabwean. So azvifanzi.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vanoda kurwisa uori munyika vachiti huri kukanganisa kugadzirisa upfumi. Vati vachadzika mutemo wekuti vanhu vatsanangure kwavanenge vakawana upfumi. Vavimbisawo kuti vachazadzikisa zvimwezvo zviri kutaurwa kuPoland. Vamunangagwa vati vanoda kuti mutungamiri achauya kumashure kwavo ange ari wechidiki. Kuti tinzwe zvizere nezvabuda mumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobert Gutu avapinda mumusangano uyu.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka zvikuru. Kwanga kune ato akati wandei handinozenge ndamaverenga angu asi anga achipfuura gumi nevanomwe vandakwanisa kunge ndichiverenga. Vauya pamusangano wePoland Political Actors Dialogue. Saka nhasi ndingangoti yanga iri yandingangoti muchirungu ya plenary session. President vanga varipo vamunangagwa mumwe vatevedzeri wavo vaKembo Mohadi nevamwewo ndingangoti na Chief Secretary to the President and Cabinet nemaconveners vePoland vanovaivo retired Justice Nare namai mukana nasangarwe vokuZimbabwe Gender Commission Chairperson. Saka nhasi tine mukana kana kuti mikana yatawana yokuti tipirevo kuna president nemakurukota avo zviri kunetsa vanhu kunyanyanyanya tachivataurira isu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika muno nenyaya yekuti mitengo yezvinhu yakwira zvinotyisa. Vanhu mari dzavo dzavanotambira dzatinotambira kumabasa hadzichamechi maprices emabasic goods and services.
Asi semaonero enyu vaGutu munoona zvamakurukura apa zvichitambirwa here uye pane nzira here dzekuti mungaona kuti zvamataura zviri kuzadzikiswawo nehurumende?
Nzira dziripo Blessing, sei ndichidaro nokuti pane ime thematic committee ichazenge ichiita izvo zvinonzi muchirungu monitoring and evaluation. Nokuti tataura isu tukati aiwa isu tichiuya kuzotaura hatisi kuuya kuzotaura zvokufadza hurumende, hatisi kuuya kuzotaura kuti todawo zvinzvimbo nokuti zvatiri kutoita izvozvo zvakatinakira, hatisi kutsvaga mabasa, hatisi kutsvaga kana power sharing, tiri kutsvaga kuti upenyu hwevana weZimbabwe huendeke.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare. Bato reMDC rinotungamirwa naNelson Chamisa harina kupinda musangano wanhasi, asi Blessing abata mutauriri webato iri vaJacob Mafume.
Isusu takamira tichiti nhaurirano tichaita inofanirwa kutanga naivo vamunangagwa saprezidendi weZanu, vaChamisa saprezidendi wevanhu. Kana vamunangagwa vabvuma kuti vasangane navaChamisa tozogadzirisa kuti nhoroondo dzacho dzotaurwa pakadini tichitaura nyaya dzelegitimacy neeconomy nemainternational relations. Saka isusu hatisi kuzoenda kuchitare chavari kugadzira chekutungana kwembudzi, chitare chine vanhu vari kuenda kudhibha ivo vasina mombe. Havana vanhu, havana mombe, ende uyezve hatingaindi kunodya mari yenyika semakudo ari kudya mumunda. Madyire emakudo mumunda anodya asinei nezvamangwana. Ndo zviri kuitwa pamaprocesses avo. Pavari kudya mari yenyika chabuda hapana. Ikonomi iri kungoita wesi, zvese zviri kungoshata, hapana chiri kubuda chakanaka.
Asika vamwe vari kuti nyika yaenda kumawere nekudaro pakuda kuti paitwe nhaurirano vamafumi pasina simukati yenzani.
Ndo yatiri kutaura iyoyo kuti nhaurirano tine bvuma. President vakataura patanga tiri kuchengetedza mwanasikana wavatsvangirai, mudzimai wapastor Java. Vakataura kuti isusu toda kutaurirana, asi hatingaiti hurukuro dzisina kwadziri kuinda. Hatingaiti hurukuro dzekuti tinenge tichingoparadza mari dzenyika pasina zvatinenge tichibudisa. Isusu tinoda hurukuro dzinenge dzine munhu mutongi Gava Mainzanisi. Nyaya isina mutongi Gava Mainzanisi, hamuzivi kuti ari kuda kuita ichi ndeupi nekuti ichi tichazobuda nekupi.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvino zvinonzi hazvichina kumira zvakanaka muvashandi vehurumende zvichitevera kusawedzerwa kwemari dzemihoro yavo nehurumende sezvavaitarisira kuti ichaita mwedzi uno. Mauto, mapurisa, majerigadhi pamwe nevarairidzi vanonzi vakawana magwaro emihoro yavo yemwedzi uno, uye vanonzi havasi kufara zvachose nekusawedzerwa kwemihoro yavo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo yezvinhu. Mumwe mushandi wehurumende asvika kudomwa zita rake ataura neStudio 7 anoti mari yaanosara nayo pamwedzi yakatodzikira zvakanyanya mwedzi uno zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari yaanobatirwa nekambani yenyaradzo yekuti iye nemhuri yake vagozochengetedzwa zvakanaka kana vachinge vazoshaya. Mushandi uyu anoti mwedzi uno akasara aine 285 RTGS dollars mushure mekubviswa kwemitero nezvimwe zvikwerete zvaanobatirwawo. Asi paazoenda kubhanga kwake kuti atore mari yake anoti azowana yave 270 RTGS dollars mushure mekunge bhanga ratorawo mitero yaro. Mushandi uyu anoti chave kuraramisa vashandi vehurumende vakawanda kutengesa chero chavawana chinotengeseka. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuru yataita naye uye atashandurawo izwi rake kuti asaziikanwa.
Mamira zvaira ndekuti unga kutomhanya mhanya ukachinjawo kwaona ka 10-20 years ekufira wadzimai kunge achitengesa zvinhu kutirarame. Panozopera mwedzi wacho ma31 unomaona uye renti ingadedzwa maus sometimes nechikafu like ukakwasa kuona $30 ine kutengerawo chikafu chakati o in terms of mafuta unaona 6 liters anini patendine nyaya neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kwasa zvakasana nyama nechinhu zvangaa chitsvagawo marai mareva muyamuya anga aichengesa zvakatiseeuaguvuku nekuchengeta tunhu zvakatiwandiwande totunichitengesa kuwedzera kuodha madzimai dzinongova mbenga marans voenda kunana south vodzokawane chavainato nemaraanatatoera muzimbabwe.
Tinoona kuti maa makatarisira kuti hurumende ichawedzera mari mwedzi uno, papa ine vimbiso here yekuti mari ichawedzerwa?
Kune mamitis aitwa sometimes vatoona papalament vaenzinoti tinge kuti june tichawedzera something masevan ezvinozoona kuti muhoro wavo vatidzikirei vairodzwa nezvinoitika. Saka tichipinda mabhengi achifungidza kuti tichaona iripo kwakona paisisiti yatodzika bodi tichasi mananyaradzo nedzikaidza kutavawedzi yakachiwana zvakati wandina ndika yazouya pane zvino.
Tinonzwawo kuti pamunoisirwa mari kumaakaunti enyu kumabhengi, mabhengi anozobatawo zvakare dzimwe mari pamunozoitora haisi yamaisirwa yamunozotora.
Pane ishu yekuti vaona mabhengi charges avo kwozoita 32% yakaiswa naminista wefinance yayo nechiwedzero chipapo. saka kuti kwaani mai mazano kasika panari kuoda mahosi amene kuti sasakadi nezvoda kuti chipezi shoma zvazvo kana inotora state kuma banks
saka mamunozotengawo imi muzvitoro vanobvuma here kuti mushandise kadhi uye vanokubatirai zvakare here 2% yamambobatirwa zvakare kubhengi
mamwe vanobvuma vamwe vowedzerawo mutengo chiranga achiita $14 nonzi a kana ya kadhi mauta $17 then 2% zvakare vakanechii panoswipa inobva yadhiswa kuchipa electronically 2% yachona kwatongorarama zvazvo kuti from head to mouth
uyo anga ari mushandi wehurumende asina kuda kudongwa zita rake sezvo anga asingabvumidzi kutaura pamhepo anga ari parunhare nestudio 7 munyori werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vanoti varayiridzi vakatsamwa chose nekusawana mari yavakanga vavimbiswa negurukota rezvevashandi amai sekai nzenza asi gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vakabudawo munhau vachiti hurumende yakanga isina urongwa hwekuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno vamajongwe vanoti havaone nhengo dzavo dzichibudirira kuenda kumabasa svondo rinouya nekuda kwekuti dzinenge dzisisakwanisi kuwana mari dzekufambisa hatina kukwanisa kubata mainzenza kanawo muzvinafundo ncube kuti tinzwewo pamire hurumende panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe
pana minista welabor vanonzi vadr nzenza vakabuda vakati vachangoongorora nyaya dzemasalary pakanyorwa nemugovernment media kuti salary increments for june for civil servants zvino june uya asvika tadzokera mari yacho yanga irimo yakatodyiwa napongwe yakatoderera kubva payanga iri maservice provider vana gazizi vana nyaradzo vana pismas vakatora mari kureva kuti mari yaitandorwa mwedzi wapera yakatoderera zvinoreva izvo kuti varayiridzi vakawanda vari kwavari vane nyunyuto huru yekuti hurumende yakuita ngonondi chikomba chinenge chichinyepera girlfriend kuti ndichakupa mari kupera kwemwedzi mwedzi wasvika chobva chatiponi apa ndiri kusouth africa hatichagoni kubhadhara reni ndozvakuitwa nehurumende vatisingatarisiri kuti hurumende inotanga kukoronyera neutsotsi varayiridzi vakawanda vanga vachindiponda nhasi vari kutsutsumba vari kunyunyuta vakutopopotera maunion sekunonzi titinowedzera mari
saka tingaona here muchitora matanho tichiona kuti makambopa mukana kunhaurirana
matanho atotangazve kutorwa nekuti language yangu ndofunga matonzwa kuti yachinja paipai taitingoo ngatimbopei mukana ngatitaure iye nezvi takuti haiwa tasvika pekuti uku kune minzwa uku kune moto saka hatina option nepamusana pekuti kuti titobuda apo totofamba ega nepaminzwa ipapo kana kuti nepamoto saka tinozva kuti pamoto tichatsva asi tataona toita sei kuminzwa tichabayiwa asi tichazva tichaita sei tiripo zvechekuti murayiridzi azvipira kuti aiwa hurumende ngaichitibudira pachena kuti tiri vana vayo here kana kuti tiri vatorwa pamusha panha
mune urongwa here hwekuedza kunzwisisa kuhurumende kuti iyo nyaya yemari yajuni yafamba sei
chokwadi tiripo zvechekuti hurumende yacho iyi haiteereri saka anoonawo munangagwa musi wa 21 December saka anoita mapetition machizi kulabor tikanoita tsamba pamwe chete nezinta kuparliament tsamba tiramba tichingonyora saka tinodzidzwa nehurumende ichiri hurumende kana iri hurumende yevanhu kana vakatora pavo kubva kuna mugabe vachitoada kugadzira masolutions achingapa vakundikana
avanga vari munyori weptuz varaymond majongwe vari parunhare muharare nestudio 7 mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa remdc kuyouth assembly vaobei stole vambobvunzurudzwa nemapurisa muharare vachiyambirwa kuti varoda kukonzera kusagadzikana munyika nematauriro avo asi vastole vari kuramba nyaya iyi vastole vanonzi vaenda kumapurisa elaw and order kuharare central police station nemagweta avo ezimbabwe lawyers for human rights mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vati vanga vasina kupirwa nyaya iyi uye vanga vari mumusangano asi blessing zulu westudio 7 abata vastole kuti tinzwe zvizhinji
so ndaenda kumuzuva ranhasi ndikandoteerera nyaya yavo chavari kutaura ndechekuti ivo vanotenga nekufunga kuti inini mukutaura kwangu ndiri kuita insight what they call public violence so they were giving reference to my address and recently ended rally and also my address at a press conference yatakaita mazuva mashoma apfuura ivo vanoti kutaura kwangu ndiri kuinsita public violence so ndozvavanga vandidanira asi handina kuzenge zvangu ndichigara kwefereji nokuti vazongoita one and caution me ndikatenderwa kungobuda nizaita nekuti mabeta angu ndiwa haagona kuti ndisiwe ndichinda.
Saka yambiro yavanga vachikupa iyi ndeyekuti muite sei chaizvo?
Ivo mukutaura kwavo vanoti ndisataura vanofunga kuti izvo zvinoinsaita public violence. Asi ini kuona kwangu somutungamiriri wechidiki handizivi kuti chavanenge vachiti kuinsaita chii, nekuti munhu ukataura kuti une nzara inowo nzara iri kunzwika nemunhu wese wese, hazvirevi kuti wainsaita public violence. Asi kungorangaridza vanhu matambudziko atirikusangana nawo. So kwavari ndinonatso kuti vari kuzama kutongo tisataure nhunha dzedu, asi sekuvimba kwedu nekuziva kwedu sana yeZimbabwe tichangoramba tichitaura mukutambudzika kwedu, tinotaura kuti apa pakaipa nokudaro panoda kuti pagadziriswe.
Saka vanga vaine umbowo hwakaita sei hwavanga vachikupai?
Ivo mukutaura kwavo vanoti vanga vaine mazuva mazhinji vachiteverera, muchirungu vachanisa wedzo kuti vachiobserva mukutaura kwangu kwose. Saka akisazoziva kuti umbowo hwanga vanahwo huzhinji kusvika pati, asi mukutaura kwavo vati kubva zvandasarudzwa kutungamiri wechidiki vanga vari kuobserva kuti ndiri kutaura kuti kudini tapi uye chirudziri.
Saka izvi semaonero enyu munofunga kuti zviri kuitirwei?
Igaro ziva ka kuti nyaya dzekutyidzirana dzinenge dzichirarama mukati menyika yeZimbabwe. Mugariro kuti kana ukange utungamirira mukange muchitaurawo zvizhinji zviri kuitika munyika yeZimbabwe, kukanganiswa kweutongi muZimbabwe hazvigoni kuti vakusiye. Vanotokuda kudana voda kumbokutyidzira zvishoma. Asi isu tinoziva hedu kuti igaro ziva, nokudaro hatidzokeri shure. Panenge pakareseka nesu tinopataura kuti pagone kutasanudzika.
Mutungamiri weboka revachidiki mubato rinopikisa reMDC vaObey Stole vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanorwira kodzero dzevanhu uye venyika dzekunze vakaita sehurumende yeAmerica nevari mugungano reEuropean Union vanoti vari kushushikana zvikuru nekusungwa-sungwa kwevemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Asi vachibvunzwa neStudio 7 nezvekusungwa-sungwa kwevanhu, gurukota zvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inosunga vanenge vaita zvisiri pamutemo.
Nyika yega yega ine mitemo yayo. Kana munhu aita zvisiri pamutemo anoendeswa, anotorwa otongwa. Kana aonekwa aine mhosva oendeswa kujeri kana asina hana. Saka chinenge chakakosha kuti kana munhu asina mhosva hana mhosva, ende tinovimba zvikuru nemakotsi edu, tovimba zvikuru nesystemu kuti kana munhu asina mhosva hana mhosva.
Gurukotaro zvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vemabhizimusi anotengesa zvinhu kunze kwenyika vari kuchema-chema kuti mimwe mitemo yebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe inofanira kuvandudzwa. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pevamwe vemabhizimusi ava negurukota rezvekunze kwenyika nekutengeserana Dr. Siwisiso Moyo. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizimisi ava vati vanoda kuti bhanga reRBZ rivandudze mutemo wekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanowana zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari yekunze inenge yawanikwa kubva mukutengeswa kwezvinhu izvi. Mumwe wevana muzvinabhizimisi vane maonero aya ndiamai Christabel Nyakonda, vanove mukuru wezvekutengeswa kwezvigadzirwa mumwe kambani inogadzira zvinhu zvesimbi inonzi Scandia Steel. Amai Nyakonda vati kuchinjwa kwemutemo uyu kunogona kubatsira kusimudzira mabhizimisi avo.
Kana tikatengesa kunze kwenyika mari yacho ikauya, isusu tinopiwa 80% hard currency and then hurumende otora 20%. But manje kuti 80% tiitore kuti tonotenga ime raw material outside haizokwani, ndiro tambudziko redu.
Bhanga reRBZ rine mutemo wekuti vemabhizimisi vanenge vane mari yekunze iri mumabhanga inotengeswa pamusika weinterbank market kana ichinge isina kushandiswa mukati memazuva makumi matatu. Mumwe wemuzvinabhizimisi vaMartin Mabvira vekambani yeMake Engineering Private Limited vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti dai mutemo uyu wavandudzwawo.
tiri small. So tinge tikumbira kuti mari yedu tinge ta export. Tikata export order inenge yauya nzima taiona after maybe 3-4 months. When we get that money, we need that money to stay in the bank, not necessarily liquidated, so that when we want to do the next order, which might take again another 3 months, Maria iripo kuti tigotenga ma raw materials and we continue like that kusvika economy ya stabilize.
Vasibusiso moyo avo vange vari munyarikani pamusangano uyu vabvuma kuti zvino munyika hazvina kumira zvakanaka. Vakurudzira vemabhizinisi pamwe nevamwe veruzhinji kuti vanzwisise kuti mari yekunze iri kunetsa kuwana, saka inowanikwa yacho inofanirwa kushandiswa nehungwaru kuti ibatsire kumudzurudza upfumi hwenyika. Vabrian Wilson, vanove mukuru mukuru wekambani inogadzira shangu nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe yePrestige Leather, vati vemakambani akaita seavo vanonetseka nekuti michina yavari kushandisa saya chembera uye vanoshuvira kuti hurumende ivabatsire pakuti vawane mitsva.
Tushandisa ma machines as late as 1940 and zviri kutadzisa kuti tikwanise kuexporta.
Mukuru anoona nezvemabasa ekutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika muABZ vataengwa chitauro vaudza musangano uyu kuti bhanga ravo rakazvipira kubatsira vose vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vanenge vachida mari yekunze yekuvandudza mabhizinisi avo. Kunze kwekuchema-chema nekusawanikwa kwemari yekunze, vaClarence Mutangara avo vanoshanda nekambani inotengesa zvirimwa inonzi Amara Private Limited, vati vanosangana nedambudziko rekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinorambidza kupinzwa kwezvimwe zvirimwa munyika idzi. Vamwe vati vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vanofanirwa kuve pamberi pakubatsira vemabhizimisi kuti vatengese zvinhu zvavo kunze. Mukuru weZimtrade vaAlan Majuru vati musangano uyu wange uine chinangwa chekuti vemabhizimisi vawane mukana wekusangana navamoyo kuti vazive zvimwe zvezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tomodzwa zviri kubva kwamurimi vateereri kuburikidza nesocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangati nehurukuro nemuimbi Bazooka anoimba iye musambo weZim Dance Hall. Tinoona tajaira ngokuona uri kuchill sport uchiimba nevamwe uchita sei sei tichikuona uri kumango mashows amunoita. Uri kunzwa sei uri pa London Paris zvino?
Aiwa sofapo. Aiwa chando kuri kufaya.
Oh, muno kuti kuchando.
Eh.
Iwewe pawakanzwa kuti uchange upenda unoridza kuchando, wakashitambira sei?
Papakaipa. Sezvo ndakati mafunga pamwe vanhu vari kunyepa.
Ehe.
But ndakatozozoona kuti aiwa ndotodiwa. Itiko ratidza mabara ikoko.
Tandiri kuteerera chimbo chako ichi chekuti kukwata. Unenge uchirevei?
Uyo, muone. Ari kukwata. Kokuzopusa pusa stor kukwate. Achimwedi. Murukukwate. Ari kukwate. Chidimisi.
Echingobvunza unongoziva pane zvimwe zvinoitika kai zvinongoitika paground speciali kugeto
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi na 8 PM apo tiri kutarisa mashoko evashandi vehurumende yekuti hurumende yatadza kwawedzera mari dzemihoro mwedzi uno sekuimbiswa kwavo kwavanga vakaitwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiswe nehurumende kuvawedzera mari mwedzi uno. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.